Action.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 14, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei.
Crisis in Zimbabwe Coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare.
Zvotichiisa kutenda kufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi vekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyanya kuongorosa zvavari kuita.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu ramashondaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vakris mutsvangwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere cheshuga. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemawarriors vonanga kuliberia kumutambo wakakosha weafrican nations cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kufara nemashoko akataurwa nemauto nemapurisa ekuramba kuti havanei nechekuita nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muguta reHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rino. Vakuru vemauto vanoti vaPhilip Valerio Sivanda naBrigadier General Anselm Sanyatwe pamwe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakapa uchapupu pamberi pekomisheni iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu ava, vachitsika madziro kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu kunyangwe vamwe vari kuti pane mavhidhiyo. Sangano iri rinoti mashoko akadai ndiwo ari kupa kuti nyaya dzakawanda dzekupondwa kwevanhu dzitadze kugadziriswa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vemauto vanoti vanhu vanogona kunge vakapfurwa navana muzvina bhizimusi vaipwanyirwa zvitoro zvavo nevanhu vairatidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava.
Isu sisangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei. Uyezve tinoona kuti vanhu vakaenda pakomishini iyi vakapika kuti vachataura chokwadi asi vaitaura manyepo. Zvinhu zvavaitaura zvinhu zvinoshoresa zvikuru nekuti umbowo huripo data mifananidzo yakabuda pakapfurwa vanhu muchirungu tingati evidence iri overwhelming. Saka zvinotinetsa isusu kuti ndivo vanhu vari pamusoro pekuti vachengetedze runyararo munyika asi vakatadza kuchengetedza runyararo musi wa 1 August uyezve vari kutadza kumira pachokwadi nebasa ravanenge vakapikira kuti vachabatsira nyika yeZimbabwe vachichengetedza nyika yeZimbabwe. Asi kuona kuti mavillains kana ndingati vanhu in general hatichina chivimbo nemauto edu nenyaya yekuti vari kuramba zvinhu zviri pachena, vari kuramba zvinhu zvavakaita.
Asikava vava amungati here makurumidza kumedza kutsenga muchada nekuti pachiri kuitwa kaongororo zvingaita here kuti vanhu vabva vatinongedzera kuti uyo ndiye akapara mhosva mapurisa asati apedza kuferefeta kwacho?
Chinotinetsa ndechekuti vachona vari kunzi vari kuzoferefeta nyaya idzi kana ndingati mapurisa vari kutoratidza kuti vane uye ravakarerekera vachitaura ivo kuti vebato rinopikisa reMDC Mbiro Honzere. Tiri kuona kwazviri kuenda ende tiri kuona kwazvakarerekera. Zvasarira hazvo kukomishini kuti vavachazogara pasi vachiita unganidzwe zvinhu zvavakawana, vane zvavachanyorawo. Asi chero vasati vanyora, isu tiri kunyunyuta zvikuru nevanhu vari kuuya kuzopa yandingati evidence, ende zvinoratidza kuti avo vari kutonga uye neavo vari muzvigaro zveukuru kumauto nekumapurisa vanhu vasina chido nekuti nyika yedu ibudirire, uyezve vanhu vasingatendi vasingabvumi mhosva dzinenge dziri pachena dzinenge dzakaitawa navamwe vavo.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica muCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vanoti sachigaro weboka ravo vachristopher mutsvangwa vanofanirwa kumbomiswa basa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vaimbova varwi vehondo yerusununguko vakabuda nechisungo chekuti vamutsvangwa vambomira kutungamira boka ravo pamusangano wavakaitira pakuksu muchinhoi nezuro. Sachigaro vevarwi verusununguko mudunhu iri vaCornelius Muoni vanoti vakatenderana kuti vamutsvangwa vamiswe basa nechimbi-chimbi. Pavabvunzwa neStudio 7 kuti musangano wedunhu unokwanisa kudzinga vamutsvangwa here, vamuone vati chisungo chavakaita ichi vachaenda nacho kubazi repamusoro rinomirira nyika yose nhasi. Vamuone vanoti vane chivimbo chekuti chisungo chavo chichatambirwa nekuda kwezvikonzero zvakadzama zvavasina kuda kutaura. Asi imwe nhengo yevaimbove murwi werusununguko isina kuda kudomwa nezita iyo yakapinda musangano wanhezuro inoti vamutsvangwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatevedzeri vavo, kusavimbika pamwe nekukonzeresa kusawirirana muboka ravo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti kuda kudzingwa kwavamutsvangwa mucherechedzo wekuti vaimbova varwi verusununguko havadzidze pane kunetsana kwavaiita nevaimbove vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Zvotichisautenda kufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti apa munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyaya kuongorosa zvavari kuita, asi kuti vanongosiyiwa vachingoita zve zvavanoda. Chero vakakanganisa vanongonzi haufanira kupikiswa. Zvinove zvinhu zvakashata kuti senyika tosvika panguva yekuti tosvika pachinzvimbo chekuti zo mutungamiri wenyika haatsoropodzwe zvaanoita, asi anongosiyiwa nyaya yekuti mutungamiri wenyika.
Vamarava vanoti vanhu havafanirwe kudzivirira kusoropodzwa kwemutungamiri wenyika sezvinoitwa navamutsvangwa.
Chikutaura nemavo vhete henze zvinhu zvinotityisa mbichana, zvinotityisa nokuti zo ukaona vanhu vakudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatarisiswe stereokondi asakritisaizwe.
Vamutsvangwa vanoti vakamirira tsamba vasati vataura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvanyemwa mavhiza ekupinda muBritain kuti zvinopiwa mubayiro nesangano reZimbabwe International Women's Awards. Muzvare Nyaradzo Hoto namuzvare Petronella Chigumbura vakanyemwa mavhiza vachinzi vaizogona kutadza kudzokera kuZimbabwe. Vaviri ava vanoshanda vari kuLower Zambezi Valley uye vanonzi vabatsira mukusungwa kwevanhu vanovhima vasina mvumo vanosvika makumi manomwe nevanomwe pasina kana kushandiswa bara rimwe repfuti. Mukusiya nezvinyaya iyi Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Jules Jonathan vanoe mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards.
Madzimai avanoitwa akashinga vanoitwa Petronella Chigumbura nanyaradzo Hoto. They are based in Zimbabwe. Ava vanova vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka, vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa. They made headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana BBC nekupi nekupi. Vanga vaka apply a visa ravo rekuti vauye nekuti vaireceive award yavo gore rino kuZimbabwe International Women's Awards, the Founders Award. Vakanyimwa visa vachinzi havana maassets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno kuUK.
Mazwi amunawo ndapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa semavisa panyaya yakadai semadzimai iwaya anenge achiita mabasa ane mukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo?
Ini ndinongoti kune ava vanopa mavisa nekuda kwokuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavisa. Ndinongoti it's not everybody anouya kuno kuEngland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuZimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoku. Saka kuvanyima kwavakaita mavisa kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa o kungoita kuti vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office, UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanya kukosha. And like I said, haasi munhu wese anoda kuyazogara kunoku.
Pane zvamati maita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopa iwaya mavisa?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei kuti vakadecida their decision pane ground dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini but takangomirira mhinduro kubva kwavari.
Amai Jules Jonathan vanoe mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards vachitaura vari parunare muBritain naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Zuva reWorld Diabetes Day racherechedzwa nhasi. Vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi pamwe nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe vakatarisana nedambudziko guru rekutadza kuwana mishonga nekuda kwekushaya mari yekunze inodiwa pakutenga mishonga iyi. Mutoro wedu wenhau Tauraishava anoti panyaya inotevera.
Susan Mpofu anochengeta mai vake vakura uye vave nenguva vaine chirwere chediabetes. Anoti mumasvondo mashoma apfuura amai vake vakambofenda vakazomuka mushure menguva inosvika awa rimwe chete nekuda kwekuti vaive vave nemazuva maviri vasina kumwa mapiritsi avanofanirwa kumwa sezvo vaive vashaya mari yemadhora ekuAmerica anodiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Amai Charity Ndisengei ndomwe wevanhu vakawanda vari munyika vari kurarama nechirwere chediabetes icho vakabatwa mugore ra1995. Amai Ndisengei vanoti mumakore ose apfuura vange vasina dambudziko rekuwana mapiritsi avanofanirwa kumwa, asi pari zvino ivo nevamwe vakaita saivo vave panjodzi yekurasikirwa neupenyu nekuda kwekudhurirwa nemishonga.
Dambudziko randinaro ndere kuneta kunzwa dzimwe nguva kupera simba kukuru pamishonga kumafarmacies. Dzimwe nguva imwe tinoishayiwa imwe tinoiwana, asi dambudziko rakakura nderekuti mishonga yacho yava kudhura, zvinokonzera kuti dzimwe nguva ugone kuita mazuva usati watora mishonga yacho. Mafarmacies acho naanoda mishonga yavo kuitengesa nemari yokuAmerica yatinogona kunge tisina tiina mabhondi.
Chirwere chediabetes, icho chinozivikanwa nevakawanda chichinzi chirwere cheshuga, chinokonzera kushomeka kana kuwanda kweshuga mumuviri izvo zvinogona kuuraya. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkoli Singwenya, vanobvuma kuti nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika, vanhu vane zvirwere zvakaita sediabetes, vakatarisana nedambudziko guru, sezvo vane zvirwere izvi vachifanirwa kumwa mishonga kweupenyu hwavo hose. Dr. Ngwenya vanotiwo zuva reWorld Diabetes Day rakakosha nekuti rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Zvinotipa nguva yekuti tikwanise kuti tifambise ruzivo nezvechirwere ichi. Nekuda kwekuti chirwere ichi chinobata vanhu vakawanda mazera ese munyika yemuno muZimbabwe. Endi vanhu vashoma vanoziya nezvazvo. Vanhu ava vane chirwere chediabetes vane vanhu vashoma vanonzwisisa chirwere chacho zvokuti vanogona kuzosvika patinoti isusu stigmatization kunze akufamba akunzi uyu murwere weshuga. Vanhu havanyatsonzwisise kuti chero murwere weshuga iyeye akarwara kana kuti akakolapsa vanokwanisa kumitira sei.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZimbabwe Diabetics Association pamusoro peuwandu hwevanhu vane chirwere chediabetes munyika. Asi gwaro rinonzi World Health Organization kana kuti WHO Non-Communicable Diseases Progress Monitor regore ra2017 rinoratidza kuti vanhu zviuru makumi mana zvinove zvikamu makumi matatu kubva muzana vakafa nekuda kwezvirwere zvisingatapuriranwe kusanganisira diabetes. Kwaro rinoratidzawo kuti pamatanho anotarisirwa neWHO kuti atorwe pakudzivirira zvirwere zvisingatapuriranwe, hurumende iri kusarira kumashure pane zvakawanda. Chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti hurumende ine mitemo ine matanho akanaka anoratidza zvose zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira diabetes nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe. Asi vati chinonetsa ndechekuti zvinhu izvi hazvizotevedzerwi.
Vanoyambira machiremba newese vanoshanda muzvipatara kuti tinoita sei kuti zvirwere izvi zvisawepo, mapreventative measures.
Dr. Bonde vanotiwo chirwere chediabetes chikasarapwa chinokonzera zvimwe zvirwere zvakawanda, vachiti zviri nani kuti vanhu vawane mishonga yakafanira pane kuzoedza kuvarapa zvimwe zvirwere zvakawanda. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, avo vaimbovesa chigaro weZimbabwe Diabetics Association, vari kutora utungamiri hwechikamu cheAfrica cheInternational Diabetes Association kutanga kwegore rinouya. Dr. Mangwiro vabvuma kuStudio 7 parunare kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yekurapwa kwediabetes, vachiti hurumende yakapedzisira kuita ongororo yemamiriro echirwere ichi munyika mugore ra2005. Asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvakafanira kusanganisira kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane mishonga yavanofanirwa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Choko hoye, tinokuchingamidzai nemufaro. Sekuvimbisa kwatakaita, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vachange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repaFacebook, papeji yedu yeVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheibhola chiri muCongo, icho chaurayisa vanhu mazana maviri, chinogona kupedza mumwe mwedzi mitanhatu sezvo rubatsiro ruri kunonoka kusvika kunzvimbo dziri mumatunhu ane kusagadzikana. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutsigira danho ravo rekumisa kurwisa Gaza Strip mushure mekunge vatongi veHamas vari muGaza Strip vabvuma kurudziro yekumisa kurwisana iri kutungamirwa neEgypt. Nasi rakwana gore mauto munyika apindira mukubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kwevanhu veruzhinji munyika. Chiitiko ichi chakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe nekunze kwenyika sezvo vazhinji vaiona vaMugabe semunhu aitadzisa nyika kuenda mberi. Vakavanda vari kunze kwenyika vakaronga kudzokera kumusha, vamwe vakatodzokera panguva iyoyi. Asi kusvika nhasi vamwe vachiri kunze kwenyika vakaita sava Kingston Jambau vari kuLondon vanoti havana kumhanyira kudzokera kumusha nekuti hapana chakashanduka pakupinda kwakaita hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu zvatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaJambau kuti tinzwe maonero avo.
Taitarisira zvikuru, takafunga kuti panotaurwa kunzi Zimbabwe yaita open for business. Munguva kuchava nemabasa, vanhu vakatanga kushanda, nyika yedu ikatanga kufamba pakare. But zvinenge zviri kuratidzika iko zvino zvaitika ndezvekuti hakuna chimuko chiri kubuda uko nenyaya yekuti vanhu kana mainvestors vanoda nyika yakasununguka. Saka kuti vauye munyika yavanoona isina kusununguka handione zvichiitika izvozvo.
Chii chaizvo chamungati chakapotseka pane zvamuri kunyunyuta nazvo?
Kunaka pakutaura hongu mazwi aitaurwa nevatungamiriri variko iko zvino. Nekuti tanyu dispensation, taakuda kuti tiite zvinhu maitirwo azvo chaivo chaivo, ti open for business. Yes, pamatauriro zvaita kunge pane chichaitika, paita kunge pane chimuko. Asi in reality chaiko chaiko, hakuna chimuko chingabuda pakadai.
Imi makakwanisawo here kumbowana mukana wekuenda kuZimbabwe kubva November gore rapera kusvika izvi?
Kwete, handisati ndaona mukana wekusvika kumusha. Asi tiri kutedzera zviri kuitika kumusha almost on a daily basis. Kutoona kuti pane chingaitike here kuti tikwanise kutakura mabhegi edu tiende kumusha. Asi zviripo zvaizvo ndezvekuti hapana.
Asika hapangabva pashayikawo chimwe chinhu chamungati mugore irori chinhu chaitawo shanduko yakanaka kubva pabva waMugabe kusvika nhasi?
Tikada kutsvagurudza kuti pane zvakanaka zviriko here, ini handisi kuona chokwadi nekuti matauriro hongu matauriro, but kutaura nekuita zvinhu zvakasiyana. Unokwanisa kuti isusu tichidzwa kuti nyika yasununguka vaMunangagwa vari kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa naMugabe, asi zviri kuitika on the ground chaizvo chaizvo. Hazvisizvo, iko zvino inflation is actually predicted to be higher than that year 2008. Mazvoona, handione chakanaka chatingati ndinoyemura kuti chaitwa nehurumende yedu for our people. Hakuna.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaKingston Jambau vari parunhare muLondon neStudio 7. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vanoti hurumende itsva iripo munyika yakanunura vana veZimbabwe vakanga vasina rusununguko kwemakore akawanda pasi pavaMugabe. VaGuni vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa chete kupa hurumende iyi nguva yekugadzirisa zvinhu.
Aiwa, tichitarisa pakabva vaMugabe tiri kuti pane zvinhu zvizhinji zvashanduka maringe tichitarisa nekusununguka kwakaita vanhu munyika. Mava nerusununguko rwakati wandei, tinoti mafreedoms, ingava freedom yekutaura vanhu zvavanoda vakasununguka zviri pamurao, ingavawo freedom yekuita zvematongerwo enyika. Tinoona vemapato anopikisa vasununguka kuita zvavanoda nguva ipi neipi vasingambunyikidzwe nemutemo kana nemapurisa kana nehurumende. Ndivo zvimwe zvatiri kuyemura izvozvo. Uye tiri kuonawo kuti paita sanduko yakati kurei takanangana nekurwisa nenyaya yehuori munyika. Hurumende yavaMunangagwa iri kunangana chaizvo neavo vanga vachipunzira upfumi hwenyika pasi nenyaya yehuori. Zvinhu zvasanduka zvatinoyemura izvozvo. Hongu vamwe vangaona sezvanonoka zvavanga vari kutarisira, asi katoda kuvauimbisa nekuvayeuchidza kuti nyika yanga yasvika kumawere zvakanyanyisisa, kuti kuigadzurudza kuchada nguva yakati rebei kwete nguva pfupi pfupi. Tinonzwisisa avo vari kugunun'una kuti vanga vachitarisa kuti zvakananganawo neupfumi hwenyika zvinge zvavandudzwa, zvinhu zvinge zvavenane. Zvinonzwisisika izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vari kutobuda munyika panguva iyo vanhu vanga vachitarisirwa kunge vachidzokera kumusha. Munotiwo?
Aiwa zvitishamise vanhu vakasununguka kuti vatsvage kwavanenge vachifunga kuti zvingava zvinovanakira. Asi tiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kudyara mari dzavo munyika kuti vatarise sanduko iri kuitika. Chekutanga ngavatarise kuti mitemo yekuita zvemabhizinesi munyika inenge iri kuchinja, ichienda mugwara rakanaka. Zvinopawo mukana kwete vari kunze chete asi vari munyika kuti vanyatso kuti ini ndakuda kuita bhizinesi rangu, vachiziva kuti mangwana hauzofume uchinzi ibva ipapo kana kuti upfumi hwako hwatorwa nehurumende zviri kunze kwemurao. Izvo zvakatopera.
Chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanove nhengo yeZanu PF vari parunare muWashington DC neStudio 7. Gore rimwe chete mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe kuburikidza nekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato rinopikisa reMDC rinoti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kana zvichienzaniswa nepaive navaMugabe muutongi. Asi bato riri kutonga reZanu PF rinoti pane zvakawanda zvashanduka munyaya dzeupfumi zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti upfumi hwenyika huri kuramba huchiwira pasi zvisinei nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwakabatana muna mbudzi gore rapera mukuratidzira. Zvichitevera kupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yava Mnangagwa yatadza kutungamira nyika zvakanaka sezvo vachiti makambani mazhinji ari kuvhara magonhi awo kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga. VaMafume vanoti kuvhara kuri kuita makambani uku kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwakonzera kuti mabasa anyanyonetsa munyika.
Hapana kana chiri kugadziriswa kuti tinge tichiinda mberi. Mabasa hakuna, mari hakuchina, in 2008 yadzoka.
Kunyange hazvo tatadza kutaura nemutauriri weZanu PF vaSimon Kaya moyo nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano. Imwe nhengo yeZanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti pane zvakawanda zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaMnangagwa zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura.
Gore rakwana mwaka wambudzi uno vaMnangagwa vachinge vaita president, shanduko yataona munhau dzezvematongerwo enyika inotangira pakuona hurumende ichimutsa maindustry kana kuti makambani mazhinji akanga aparara anga akuita semamochari munyika yeZimbabwe asingachashandi.
VaMafume vanotiwo chimwe chiri kunetsa inyaya yeuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende asi vaMnangagwa vasingatore matanho akasimba kuti vauraye honye iyi.
Zvokwadi vaMnangagwa vari kungosunga vanhu vavanovenga. Hainganzi uri kurwisa corruption iwe uchingosunga vanhu vavakavengana navo.
Asi vaMugwadi vanoti kusungwa kwakaitwa vamwe vaimbova makurukota ehurumende yavaMugabe kunoratidza kuti vaMnangagwa vakazvipira kurwisana neuori.
Saka zvinhu zvatinofarira uyezve tinoona kuti hurumende iri kurwisana nedanho rokubavha wavakuru kana kuti corruption.
Zvichakadai vaMafume vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe munyika inyaya yesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzina kufamba zvakanaka. Vachiti chinodiwa ndechekuti akakunda chaiye musarudzo iyi ave iye anotungamira nyika. VaChamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda, izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. VaMafume vanotiwo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichitarisirwa pasi sezvaingoitwa nehurumende yavaMugabe. Vachitiwo vemapato anopikisa vari kuramba vachingopomerwa mhosva dzavasina kupara. Zvichitevera kuramba zvakabuda musarudzo kuri kuitwa navaChamisa, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZanu PF vagadzira chirumanzu, vanoti veruzhinji vakataura kuti vanoda kuti avatungamirire ndivaMnangagwa. Vachiti kugadzwa kwakaitwa vaChamisa neveruzhinji mwedzi wapera semutungamiri wevanhu kana kuti people's president hakuna zvakunoreva. Zvichakadai mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo, vanoti chinodikanwa kuti zvinhu zvinake munyika, ndechekuti vemapato ezvimatongerwo enyika, vemasangano anoshanda akazvimirira, vedzisvondo pamwe nevemabhizimusi, vaite musangano mukuru wekuzeya kuti chii chingaitwa kugadzirisa gakava riri munyika.
Nduramo inowanikwa kana pachinge patorwa nano dzekutanga mukutaura kuti tiri kunangepi.
Dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvimatongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyika kudzamara gakava rezvimatongerwo enyika rine chekuita nesarudzo ragadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Neni Jonga Kandemiri, marara zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje lilanga lapho kwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kuka Mongameli Robert Mugabe esihlalweni nyaka enye. Silonda leli langa. Abantu Mashonaland Central bathi bafuna umkhokheli wabo eMashonaland West umnumzana Chris Mutswanga axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso yeZCTU bachothoza inkulumo yomphathi ntambo wezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema esithi uhulumende kasoze avumele abafuna ukutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo aphikisayo kanye lelibusalo elezano PF lenhlanganiso ezigoqela abalwa impi yenkululeko bamanyana ngomnyaka odluleyo lapho kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kodwa ngemva komnyaka owodwa imbono sehlukene, abanye bezisola ngokwenzakalayo ngoba impilo isilukhuni kwedlula nyakeni, kodwa abanye belokhu belethemba lokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaletha ubungcono empilweni zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla leZANU PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufike isikhathi ukuthi sisiqale sile umnyaka omutsha ukutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuye ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzisa election iziphelile kuyaba le mali ozimali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama 2% le. Yisikhatha zabantu bese wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza e-streetini.
Osakhulayo olilunga le-MDC umnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalomnyaka ikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Uthi isifundo esiqhathekileyo
esihlangane laso kulento ikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye lozulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla lezanu PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, unkosikazi Melinda Mbambo olilunga lezanu PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli Mugabe.
Kuto tisi soku free ngoba kathi sizimota sezihamba free akusara roadblock uthi uzathi umiso lapha ku roadblock uthi lapha umiso ku roadblock uthi lapha umiso ku roadblock kodwa lento yakhona emiselwa kayikhanya.
Abantu baqhubeka bebotsha besetheswa amacala okusola umongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe. Kodwa umnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla lezanu PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
Major achievement engijabulisayo ipeace. He is always preaching ipeace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula muntu onqabelayo. So there's a freedom of speech and fairly freedom of everything. Okwesibili, la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges a economy iwangana asasichayelela kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we are moving to the right direction because kukhanya ngani izinto zilokho esiguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli umnumzana Mugabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye. So kungumnyaka opheleleyo wayengumongameli welizwe umnumzana Mugabe ekhutshiwe embusweni impilo isilukhuni. Asizweni kathesi ukuthi uGibson Bebe uthini yena ngalolu daba.
Umbuso kaMgabe wawusile iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa, yena ngokwakhe esele iminyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu. Ekhuluma leStudio 7 ecingweni omele iwange central ukudala lephalamende umnumzana Fortune Molokeli owebandla leMDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke ekususeni uRobert Mugabe sabuya kwindlela yokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
I think the position yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward. Wakuqathele ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba Mugabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi Mugabe asuke kupower. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumayanisa uZulu weZimbabwe esaba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engatsha zamapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele United African National Congress umnumzana Alfios Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekujingiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuza kuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumi lamacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jackie Nkomo ekhuluma leStudio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kwaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo yenelise ukuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu
sananzelela ukuthi kususwa kwamongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene kupolitics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo, iningi labatsha selihlela lahle ithemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development, umnumzana Clarice Maduku, uthe umbuso kaMnangagwa awukagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises has to do with improving the economy of Zimbabwe, and that is the basis for which people use to judge and say, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana lamalunga ebandla leZANU-PF ichayele edwaleni ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulume lesikhulumeli sebandla umnumzana Simon Khaya Moyo, yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ikhuluma emhlanganweni eMarondera uthe kusukela uMgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho, esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, ngemva komnyaka umnumzana Mgabe ephumile esihlalweni, kwangena umnumzana Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zisithi selitshabalele ithemba leZimbabwe entsha ezazicabanga ukuthi izalethwa yile inguquko. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Nyakenye ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi intambo zombuso, izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zagcwala ezitaladeni zitshaya impululu lenkwelo. Yiningi labo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyele ekhaya bayiphila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele-South Africa, lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo, elemisebenzi, elemali lenhlala kahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile, abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali, ngoba aluba liyabulala aluba sebefe baphela tu. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi kababone ngitsho le thonsi lalokhu abebekhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi lawa madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele. Akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethu Mgabe wayengcono ngesikhathi sakhe wayelokuthi aphumaphume. Kusithi kungaba lezi nkinga uMgabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana labo China.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu, yena othi mawukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMgabe.
Into esibona imihla lamalanga ukuthi ilizwe lokulitshona phansi emgodini njengesikebhe sicwila yolwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka. Mhlambe ngemva kwe-50 years sokuze kubuswa omunye umuntu esingamazi uzobambana. Kodwa ngombono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlambe umntwana vele ongakazala. Ngoba lo mbuso okhona manje uloku usafana lokamgabe nalwana obuqili ubutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Nkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala, kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe ukubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima, isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi, iwa ngelanga lelanga, ama-price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi ukusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi lezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zendaba ezimbalwa zeMelika sezazise ukuba zizasekela inyathelo elithethwe inhlanganiso ye-CNN ehambise isigodlo sikamongameli Trump emthethwandaba ngemva kokuthathela incwadi zokusebenzela eWhite House. IWhite House yathathela unozindaba we-CNN incwadi zokungena esigodlweni sikamongameli ngemva kokuba uTrump ebuzisisiwe imibuzo ayengayifuni. Umphathintambo wezomvikela kweleMelika uMnumzana James Mattis namhla ubesemngceleni lele Mexico lapho osokuthunyelwe amasosha azinkulungwane ukuyavimba abokuza okuthiwa bayiza ngobuningi. Abalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF eMashonaland West bathi sebelobelele libandla belazisa ukuthi bafuna umkhokheli wabo uMnumzana Christopher Mthwangwa axotshwe esikhundleni sakhe ngoba ixabanisa abantu njalo engahloniphi inkokheli. Bathi abakamazisi ngaleli nyathelo uMnumzana Mthwangwa njalo bakhangelele ukuthi ahlaliswe phansi kudisciplinary committee kucutshungulwe lolu daba. Lokho kwenzakala kulabanye njalo abalwa impi yenkululeko abathi bafuna uxotshwe iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uMnumzana Obedi Mpofu labanye abaphiwa imisebenzi emaofisini ebandla lezanu PF. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uMnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko.
Anti vele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso uMthwangwa uyabe ekhuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka lakho ngamanga besithi uJabulani Sibanda wenze lokhu lalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje uJabulani Sibanda. Mthwangwa nxa exotshwa phela kuyaba le vote of no confidence within nationally level not iprovince. Iprovince ingena ngaphi entweni enjenganayo. Bona nxa bele complain apha iprovince babhala icomplain yabo beyise kunational executive beyise lakuminista wemawovetrain. Ukuthi lokho hayi ikho sokubonayo lokho kungazani kakusiphathi kuhle njalo bengikho kunational khona lapho mangaka ama province asekelana lento enjengayona le amanye ama province angazethu hayi lokho elukwenziwe kasikufuni lokho kumele ukuthi khona nxa kule nyathele lithathwayo kuye lithathwe i national executive kumbe bemelele i congress yabo kumbe bemelele be declare yona le lokho kwabakwenza kuJabulani indaba bengenzi njalo kodwa ke iparty yona yemele ikwenze not war veterans ngoba kazenge ewonele iwar veterans yikho ustop no nonsense loyana lomgabe babesithi war veterans kumbe iarmy out of politics izimele lodwa lapha yikho khona khona lokho and then they still doing the same thing ngenxa ukuthi khona isikolo kasikho abalandeli into eyiye khona ebhaliwe emeli landelwe ngabantu bonke
kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesike
ngabantu phela labantu abangayinxa zonke kumele sibuye leqiniso khona lapho esibuye kwazi ukuthi khona yona ngwayiphathelane ngayinabantu namhlanje kungavuka uMthwangeni lana ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle ngiye ngivele kade simdinga nalesi simthandayo uMthwangwa vele iqiniso yabe limela elikhuluma njengoba liyilo lona kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekukhuluma lemfihlo zabo ababezenza bona labo yabe baqamba.
Siyananzela ukuthi sokungumnyaka owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe wakhutshwa embusweni. Ungathi bandlaleli linjani kathesi? Lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala?
Hayi, kathesi-ke selisiye kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana. Ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini, kuxotshwe ngapha emapholiseni. Sibona ngazani kulokhu kuxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba isizathu sepower wobona lokho kwakhulunywa ngulumumba lwana uthiwa ngulumumba kwakhanya kwangazani kwaqhaqha iparty leyo njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kuma conference abona lawo ngibona ngazani khona phana bazahle beqondise izinqumo beqondise iparty kumbe beyiqinise khona laphana kodwa nje ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena umnumzana umnankagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywa iqiniso sibona kubotshwa kuzobotshwe nabantu ade singabacabangile osuperman tiwanzira sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption so umnankagwa nxayene exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate iyabe ngonanga lutho umnumzana umnankagwa laphana ngoba kathesi khayela ifiweli ngokuxotshaniswana kwabantu bona labo ngazane sebebotshwabotshwa okwamakhetheli kwabo lokhu ifiweli sikhona sitholakala izinto ezitolo sezitholakala osokushota kathesi yimali bonke labo baningi abantu abazalandelela lapha sizwa kathesi emagudini lapha bakhuluma ngokuthi bafuna ukulandelela iobhethi bafuna ukwenza lokhu nalokhu laba abalamacala laba labo uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana
lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Zulu kandaba emutoko nanti ithuba iStudio 7 eye Voice of America imanyane labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusuyisela ekuseni ku-10:30 kusiya ngo-12:30 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.
AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bachothoze inkulumo kamphathintambo ogatsha olubona ngezangaphakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema eyokuthi uhulumende akayikuvumela abatshengiselayo bemsola. Emazwini amunyethwe incwadi ethunyelwe kuntathela izindaba ephendula inkulumo kamnumzana Matema, iZCT ithe inkulumo kamathema yizigwenxa zomlomo ngoba iphambana lesisekelo sombuso sona esipha ilungelo kuloba ngubani ukutshengisela lapho kukhona abakhonona ngakho. Okwamanje asizweni abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ntungameli Nkomo kuhlelo esilwethulela lona kukhasi lwethu lweFacebook olweVOA Ndebele.
No, into leya yenzekile yokukhipha ubaba Mugabe ibe ingasinto yokuthi ijabulise isitshaba seZimbabwe, mara iyo into yokuthi bazijabulisile bona kwaphela, mara nathi kuthi thina abantu sathaba khulu, sakhamba zonke izindawo abaye sabona yonke the world abantu naseZimbabwe, ive wonke umuntu abelunga abathi siyabuyela siyayenzani, so Mugabe sewukhambile zonke izinto zokuhamba kuhle. Mara mina ngelanga langolosihlanu nge-17 November iyodi yakwa nginaye Studio 7 kathi no, abantu bashesha ukujabula, khulukhulu ne-MDC boba bagudu ngabakwatela khulu kuthi ngibo bathi abalandela MDC asiyobambana nama-OVN abantu basizana uphe sikhiphe Mugabe. Kanti into le bayenzayo kusasa izoba uhlungu khulu and namhlanje sekuyenzekile. So into ekhona lapha ekhaya akuna enye into ichangile, akuna change, mara into ikhona sivuliwe amehlo or ingqondo ukuthi sibonile ukuthi sometimes umuntu simuthi lowo muntu nguyo obhedayo mava mkhipha, siyabona zonke izindlela zakhe kufana la enkosi leya uSauro. Abantu bathi bafuna inkosi eyitsha, bafuna inkosi eyitsha, unkulu wabanikeza, mara umuntu lo ayenza izinto ezimbi khulu. So namhlanje yiyo into yenzeka lapha eZimbabwe.
Sithathe umlaleli wethu owesibili, mbona ngubusani isibanda, sungenile kuhlelo akusiphe umbono wakho ngendaba esingayo lamhlanje.
Ayi indaba le lamhlanje Nkomo, mina ngokubona kwami utshintsho olukhona angilubone
ngibona nje lokho kufana ngathi nje utshintsho olukhona ngoloku isuswa kwamapholisa endleleni ayesebenza kakhulu ukugezwa ngesithathela abantu into zabo laba babuya ngapha kule ngaphandle kwezwe. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho vele gomo esingathi khona kutshintshile ekhaya. Sibona nje kulokho vele udubo lusiya phambili. Futhi okwamanje kuwethu ngoba sibona labantu nje babedutshulwa nje egcekeni, into esingakaze siyibone nje isenzakala egcekeni kodwa sayibona nje manje embusweni kamongameli uMnangagwa kudutshulwa abantu. Mina ngedwa nje ayikho nje into engiyibonayo Nkomo etshintshileyo. Ngibona nje abantu lokho ebesokola besiya phambili, siyabona ukuthi lanxa kufanele ukuthi ilizwe phela ilizwe lilungiswa ngeqinisa Nkomo. Iqiniso futhi libalulekile ukulungisa ilizwe, kodwa ilizwe angeke lilungise ngamanga abantu bekhuluma into okungalona iqiniso. Ayikho nje into ezathinta futhi labatshala izimali kunzima ukuthi bazoya laphaya ekhaya ngenxa yokuthi kwakhona upresident uMnangagwa ukuthi hheyi Zimbabwe ivulekile.
Sikhangele bayaloba ke abalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha bathini kulo Bernard Spanda. Uthi wena siqinisile isitsho sabadala esithi ithemba kalibulali ngoba ngabe liyabulala bekuzosala kungela muntu eZimbabwe. Sonke sathi sikubona lokho saba nalo ithemba lokuba kuzoba lo tshintsho, kodwa konke lokho sokuchabalele akula tshintsho olukhona. NguBernardike Spanda. Abasanda sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo lweStudio 7 elilethulelwa litshahelidala uGibbs Dube, kodwa eliluphathelwe yimi indoda yakonkomo uNtungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna. Lamhlanje kulilanga lesithathu, sithathe omunye njalo umlaleli uMoscow Russian Madlela. Kunjani Madlela? Hayi, siyaphila. Sixhume ukuphi nendawo?
Hayi, ngidonsa nje lapha nami khona lapha South Africa lapha eJohannesburg.
Aha, kunjani eMzansi?
Hayi, sengiyizwa nongathini nathi sami impilo sisi elakithi kunzima kangaka.
Kwehlula imbuzi ngekhisimusi ukhala kusizi baba. Yathe me kwehlula inqamo yangena kuphela.
Hayi, kunzima kunzima msakazi. Hayi, nathi sathi nami nje ngizayo nami ngomunye impela wayeseka lawo nabantu namasosha lawo ngisinge isikhathi siyathi ibhale uRobert yabo.
Usawasekela yini la
namuhla? Hayi, lizothuthuka ngendlela esimanga kodwa-ke hayi konke hayi kwakungamaphupho nje angazange afezeke.
Kuyini kahle kahle owakukhangelele okungakafezeki la namhlanje?
Hayi, thina kahle kahle besicabanga ukuthi sinzi nathi sisasingabantu abatsha, besicabanga ukuthi mhlawumbe kuzovuleka yabona amathuba emsebenzi nathi sikwazi ukusebenza emazweni akithi yabo, sikwazi nathi ukuthi siseze nathi amaphupho wethu yabo. But konke nje hayi akuzange kwakwenzeka yabona, ngoba manje abakhala abadala izinto ngathi ziba waste manje konke emashophu kakhuphuka isiweli yaphela ayisekho ebonte nje. So besicabanga ukuthi nje kahle kahle mina ngikubona kwami nje ngicabanga ukuthi kahle kahle yonke nje le government ekhona laphayana i-ruling party ezanu-P F yonke nje bayafana labantu nje bengifisa ukuthi ngabe kwenzeka nje kube leyiqembu elingakuthatha leya mbuso weZimbabwe.
Kodwa umbuso uthathwa ngokhetho Madlela, lwabuya ukhetho lusanda kwedlula kwehlula yanqoba njalo iZANU-P F. Angithi kunjalo?
Hayi, kunjalo msakazi, kodwa phela mina ngokwami ukucabanga angiboni msakazi ukuthi yanqoba mpela ukhetho iZANU-P F. Hayi, ngoba nje vele bahleli benazo indlela zokunqoba bona, kodwa hhayi ukuthi abantu babavotele.
EMzansi khona ngapho kuyaphile kangcono yini kule khaya?
Ayaphileka khona ngoba siyazama manje ngoba namanje sokungcono ngoba ebhode lana.
Yebo ke sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labalaleli beStudio 7 ngodaba lokususa kwaMongameli Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi. Sikhangela njalo ukuthi impilo isinjani lokhe wasukayo esihlalweni, okuyilo udaba esiluxoxa ku-Live Talk Diaspora Forum yona elandelayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.